danho iri relife orientation program rangotorwa zvichibhubhubhu zvisina kana kutaurirana kwanga kwati kwaitwa. Varayiridzi vacho vanotarisira kunzi vanenge vachibatsira vana havatozivi kuti vanovabatsira nei, nekuti pakudzidzira kwavo basa havana kumbivadzidziswa zvinhu izvi, uye hurumende haina kumbotorawo matanho ekuti vazive kuti basa ravari kutarisirwa kunzi vaite rakamira sei. Ndo panofira zvirongwa zvizhinji zvehurumende, chero zvinganake sei asi kana zvichinge zvichingoitwa kunzi chero zvazvaita bhurugwa rebenzi.
Zvii zvamaitarisira imi sesangano kuti dai zvakaitwa panyaya iyoyi?
Tinowanzokurudzira kuti pave nekuronga kwakakwana, paine maplans ari predictable, vanhu vachiziva kuti musi wakati gadziriro dzichiitwa nenguva yakakwana. Zvino nyaya yekuorienda vana inenge isina kushata, asi zvino kana vanovaorienda vasina kuwana dzidziso yekuti vana vacho vanoorendwa sei, zvinoreva kuti hapana kungotambisa nguva yevana vachigara musikoro mahara.